This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 13, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inorambidza vechidiki vemDCT kufora vachicherechedza zuva reInternational Day of the African Child.
Sachigaro weAfrican Union Commission amaingosazana Dlamini Zuma vokurudzira vakuru muAfrica kutora matanho anopedza kubhinywa kwevanhukadzi.
Kusangana na Barack Obama chinhu chikuru kwazvo mukati meupenyu hwangu. Ndiye munhu vandingati ndinonyanyotarisira kusangana naye.
Vechidiki muZimbabwe nemuAfrica voita mukana wekusangana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama.
Tichakupaiwo zviri kuitika mumitambo yenhabvu kuBrazil.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa nhasi arambidza vechidiki veMDCT kufora muHarare musi wemuvhuro pavanga vachida kucherechedza zuva reInternational Day of the African Child, iro richacherechedzwa nemusi wemuvhuro muAfrica yose. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsamba iri mumaoko eStudio 7 yanyorwa naChief Superintendent N. Saunyama, vanotungamirira Harare Central District muchipurisa, inoti nhengo dzeMDCT hadzisi kuzobvumidzwa kufora muHarare nemuvhuro sezvadzanga dzakaronga pamhemberero dzeInternational Day of the African Child. Vasaunyama vati vechidiki veMDCT vachangobvumidzwa kuungana muHarare Gardens chete, vachiti mapurisa hasi kuzovabvumidza kufora kubva pamahofisi ekanzuru paTown House kusvika muHarare Gardens, umo muchaitirwa mhemberero idzi. Tsamba yavasaunyama haina kupa zvikonzero zvokuti sei mapurisa aramba kuti nhengo dzeMDCT dzifore. Munyori weboka revechidiki muMDCT muprovhinsi yeHarare vaDanford Ngadziwore, avo vanyorerwa tsamba iyi nemapurisa, vatsinhira kuti mapurisa avarambidza kuenderera mberi nekufora kwavanga vachida kuita.
Ichokwadi, mapurisa nhasi vandipa tsamba vachiti izvo hamuchakwanisi kuenderera mberi nekumacha kubva panzvimbo yetown yatati takawirirana kuenda kuHarare Gardens. Vachiti izvo munokwanisa chete kuita mhemberero kuHarare Gardens chete.
Vangadziore vati vatosvitsa nyaya iyi kumagweta avo ayo atoenda kumatare.
Takatarira nenyaya iyo isusu seita assembly Harare Province tawirirana kuti izvo toenda kumatare. Taapprocha Zimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vatibatsire. Saka vahofisi vekubato ikoko ndo vari kuita nyaya iyoyo kumatare, ende vatudza zveizvezvi kuti izvo vaapprocha Majesty Court. Majesty Court kune kwaita dambudziko futi zvakare rekuti izvo hanzi varamba mapepa iwayo, vakati endai kuroton row. Saka vari kuti iyo vari kuprocida kuenda kuroton row musi wemani makuseni. Asi seHarare Province tiri kuti izvo tiri kuenderera mberi nemachi iyoyo, because machi iyoyo iri pamutemo, because mapurisa vakatishedzera kumeeting tikaita agree kuti tofanira kuenderera mberi nemachi iyoyo, because according nemubvunzo yavakatipa takaita takapindura mubvunzo yese yavaitarisa kuti mapurisa vadini tovape.
Hatina kukwanisa kutaura navasaunyama pamwe nemutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba, sezvo mbozha nhare yavo yanga isingadairwe kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Zimbabwe iri kubatana nenyika dzemuAfrica nemuvhuro mukucherechedza zuva reInternational Day of the African Child. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano reOrganization of African Unity iro ravakunzi African Union muna 1991. Izvi zvakaitwa senzira yekucherechedza vana vechikoro vemusoweto muSouth Africa avo vakaratidzira kusafarira dzidzo inerusarura munyika iyi muna 1976. Mukuratidzira uku, mapurisa emuSouth Africa akapfura vamwe vevana ava vakafa. Izvi zvakashorwa nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, sachigaro vemDCT mudunhu reBulawayo vaGolden Moyo vanoti vasiya chigaro chavo sezvo vasiri kufara nezviri kuitika mubato ravo. VaMoyo vanoti vacharamba vari nhengo yebato iri isina chinzvimbo. Vatiwo mhirizhonga iri kuitika mubato ravo pamwe nekudzingwa dzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato zvimwe zvezvikonzero zvapa kuti vasiye basa. VaMoyo vanga vari parumananzombe mudunhu iri pakamboitwa chisungo chekuti vasiye basa nekuti vanonzi vaijidzana nevari kuzviti MDC Renewal Team iyo iri kutungamirwa navatendai BT avo vanonziwo vakadzingwa mubato reMDCT. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe nhasi ratanga musangano wemazuva maviri wekuzeya bumbiro remitemo yenyika pamwe nenzira dzekuti mitemo yakare nemitsva iri mubumbiro idyidzane. Mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaLloyd Mishi vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakosha kuti semagweta vapindewo muhurukuro dzebumbiro remitemo idzi uye kuti vaonewo zvavangaita. Vanoti mukupera kwemusangano uyu vachabuda nezvisungo zvavanofunga kuti zvingabatsira mukuwandudzwa kwemitemo. Pane kurudziro kubva kumapoka mazhinji emunyika kuti mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA, The Official Secrets Act, The Public Order Security Act kana kuti POSA neCriminal Law Reform and Codification Act nemimwe ivandudzwe kuitira kuti ifambirane nebumbiro remutemo idzva. Katinzwei hurukuru yataita negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachaswaramba pamusoro pemusangano uyu.
Mitemo inofanira kutokurukurwa zvakanyanya nevakaifunda, nokuti mutemo paunogadzirwa uchinyorwa paya pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika zvinogona kupotswa nevanhu vasina ruzivo rwemutemo. Izwi rimwe chete rikashayikwa mutsara mumwe chete womutemo rinoshandura zvinoreva mutemo wacho. Saka kana zvinhu zvacho zvikaitwa nevanhu vasina ruzivo rwakanyatsokwana nemutemo, unozoona kuti paunenge waakushanda hauchashanda zvaitariswa zvaunofanira kuchiita. Saka zvakatiyenokoshesisa kuti magweta agare pasi anyatoseketedza kuti zvakanyorwa mutemo ndizvo here, uye mitemo iyi pairi kushanda iri kushanda zvinoenderana here, nokuti mumwe mutemo unotaura zvimwe uchitaura zvimwe zvopedzera amadira chibhambita iyo. Saka zvakaenekosha kuti magweta aongorore mitemo iri kushanda zvakanaka here zvine kodzero here.
Tinoona kuti pane nguva yakati kuti bumbiro idzva raakushanda asi mitemo mimwe ichiri kushandiswa iri mubumbiro rekare. Kunonoka kuri kuitwa nehurumende uku mungaona kuinewo here zvingabatsirwa nemagweta nekusangana kwavari kuita?
Magweta vanogona kungotaura chete vopawo kurudziro dzavo, asi zvishoma zvavanogona kuuya ndekuisa yainozova chirungu puresha chaiwo apa hapana kumira mushi, aiwa uyu mutemo uyu auedza nyika yedu itongeke zvakanaka. Asi vanogona kungoperera mukutaura chete nemukukurudzira vane simba rekuwana zvavanoita panyaya yacho vakadziri vemutemo vapalamentarians nemapoliticians vanenge vakaitwa nevanhu ndo vanokwanisa kuita tora nhano uchazobatika chaiti. Magweta vanogona kungotaura vamotesawo zvavo voperera ipapo.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachaswaramba vari parunare muHarare neStudio 7.
Vakuru vakuru munyaya dzezvematongerwo enyika muAfrica yose vanofanira kuzvipira mukutora matano anodzivirira kubhinywa pamwe nekushungurudzwa kwevanhukadzi muAfrica yose. Aya mashoko akataurwa na Sachigaro we African Union Commission amai Nkosazana Dlamini Zuma vari ku London vachitaura ne Studio 7. Amai Dlamini Zuma vanoti Africa inofanira kudzika mitemo yakasimba inodzivirira zvachose kuparwa kwemhosva. Amai Zuma avo vakava mudzimai wekutanga kutungamira African Union Commission vanoti mamiriro nemamiriro nevasikana ari kurasikirwa neupenyu mushure mekubhinywa zvikuru sei munzvimbo dzine hondo. Vachitaura vari muLondon kumusangano wekuzeya nzira dzingangotorwa mukupedza kubhinywa kwevanhukadzi, amai Dlamini Zuma vanoti imwe nyaya yavari kuedza kugadzirisa kuburikidza neAfrican Union kudzidzisa mauto nemapurisa emuAfrica zvikuru vanoendeswa kunyika dzine hondo kunochengetedza runyararo kuti vasambunyikidze kana kubhinya vanhukadzi vavanofanira kunge vachichengetedza.
Amai Dlamini Zuma vanoti madzimai nevana vazhinji muAfrica vari kutambudzika zvikuru munguva idzo nyaya dzezvematongerwo enyika dzinenge dzisina kumira zvakanaka munyika dzavo. Vanotiwo vadzidza zvakawanda kubva kumusangano uyu, kubva kunyanzvi dzakasiyana siyana uye vanhu vakambobatwa chibharo zvavati zvichabatsira mukutsvaga zvingapedza dambudziko iri. Amai Dlamini Zuma vanoti nyika dzemuAfrica gore rapera dzakatambira chibvumirano cheUnited Nations dzichitsidza kuti dzichaita zvose zvadzinogona mukupedza kubwinywa kwevana musikana nemadzimai.
We are going to work with our member states to make sure that the policies are in place.
Tichange tichishanda nenyika dzose dziri muAfrican Union kuona kuti vari kuita zvose zvinodiwa here kudzivirira kubhinywa nekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana, kunyanya kuona kuti mitemo yenyika yakaiswa here inobatsira kuchengetedza madzimai nevanasikana, uye tichitarisawo magariro evanhu uye kutsvaga kuti vanenge vambunyikidzwa vobatsirwa sei.
Asi kuti izvi zviitike, amai Zuma vanoti panodiwa kuzvipira kukuru zvikuru kubva kune vatungamiriri vemuAfrica kuitira kuti dambudziko iri ripere zvachose. Musangano uyu wakatanga nechipiri uye vakarongwa negurukota rinoona nezvekunze kweBritain vaWilliam Hague vakabatana naAngelina Jolie uyo ane mukurumbira munyaya dzemafirimu.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose. Mukuru wemauto ari kutungamira hurumende yechiuto muThailand aburitsa nguva nehwaro hwekuumba hurumende ichafanobata matomu. Vachitaura kuvakuru vakuru vemauto pamwe nevakuru muhurumende, General Prayut Chan-o-cha vati hurumende ichafanobata matomu ichaumbwa muna Nyamavhuvhu kana kuti muna Gunyana. General Prayut havana kutaura kuti ndivanani vachadomwa muhurumende iyi, vakati musandibvunze kuti ndivanani uye vachabva kupi.
Mauto emu Ukraine atora guta reMariupol iro riri kumahombe kombe kwedunhu reDonetsk. Guta iri rinogara richitoreranwa nekubvutsiridzanwa pakati pemauto kana vamwe vakapandukira hurumende yeUkraine. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeUkraine vaArsen Avakov vanoti mauto emunyika yavo asimudza mureza wenyika yavo nhasi mushure mekutora guta iri zvakare. Chikwata chiri kutsigirwa neRussia muMariupol chinoti nhengo dzacho shanu dzafa mukurwisana kwaitika nhasi.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWeStack kubva na 9 PM kusvika na 11 PM. Kana muri pa WeStack, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inoteererwa nguva dzose pa satellite TV, smartphone nepaindaneti inoti www.channelzim.net. Vechidiki vemuZimbabwe makumi matatu vakasarudzwa kupinda muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative, icho chakaparurwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama muna 2010. Vechidiki ava vari kubatana muAmerica nevamwe vechidiki vemuAfrica vanodarika mazana mashanu. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vachange vari muAmerica kwemavhiki anosvika matanhatu. Panguva iyo vachawana mukana wekurodza pfungwa dzavo nehunyanzvi hwavo muzvikoro zvedzidzo yepamusoro zviri munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvikoro izvi zvinosanganisira Yale University, Dartmouth University, University of Delaware, University of Virginia nezvimwe zviri munzvimbo dzakatsaukana muAmerica. Vechidiki ava vachawana mukana wekusangana nava Obama pavachange vari muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri pachirongwa cheYali vaJames Msipa vanoti vari kufara zvikuru nekusarudzwa kwavakaitwa kuti vapinde muchirongwa ichi. Vamusipa vanoti vane tarisiro yekuzoshandisa ruzivo rwavachawana kubva kuchirongwa ichi kusimbaradza basa ravari kuita kumaruwa uko vari kushanda muzvirongwa zvekukweretesa varimi vechidiki mari yekusimudzira mabasa avo.
Tine maprojects akasiyana siyana ari kumarural areas kumunyanga. Tine vanhu vari kurima mufarinya ikoko. Then kubindura tine vanhu vari kuita maflea markets nema vegetable vendors. Kubulawayo tiri kubatsirawo futi vanhu vari kutengesa fresh farm produce. Saka ndinoona kunge izvi ndo zvakaitawo kuti ndikwanise kusarudzwa kuti ndipinde pachirongwa ichi.
Vamusipa vanoti zvakakosha kuti vawane mukana wekushanya kunyika dzakadai seAmerica kunowana ruzivo muzvikoro zvepamusoro-soro zvine mbiri pasi rose pamwe nekushanyira makambani anoita mabasa akafanana neavo.
Chadzidza zvakawanda ndigokwanisa kusangana nevanhu vakasiyana-siyana vanobva kunyika dzakasiyana-siyana asi vane chinangwa chimwe chete chekuti Africa ibudiriri. Tadzoka tinozokwanisa kushandisa zvatinenge takwanisa kuunganidza tiriko in terms of my skills nema resources ekuti mabhizimisi edu kuno akwanise kubudirira. Tikwanise kubatsira vanhu kuti macommunities edu abudirire nekuti Zimbabwe ibudirirewo zvakare.
Rimwe gweta rechidiki richange riri muchirongwa ichi vaMoses Mkomo avo vanobva kumberengwa vanoti chiwiro yavo ndeye kusangana nemutungamiri weAmerica vaObama zvichitevera kuvaona vachitaura pane umwe musangano wakaitwa kuSouth Africa gore rapera.
Ndikakuudzai kuti vaBarack Obama pavakauya kuSouth Africa gore rapera ndakati tichiona chirongwa chavo nemudzimai wangu ndikati ndinoda kusangana nemurume uyu. Zvekuti pandakaudza mudzimai wangu kuti application yandakaita yabudirira akanditi zveya zviroto zvako zvadzadzikiswa. Kusangana navaBarack Obama chinhu chikuru kwazvo mukati meupenyu hwangu. Ndiye munhu vandingati ndinonyanyotarisira kusangana naye. Asi wese zvati ari muhurumende yeAmerica ndine chokwadi chekuti pane zvakanaka zvandingazvidza kubva kwaari. Saka itarisiro yangu kusangana noupi zvake kunyange vana muzvina fundo vekuYale University ndine tarisiro yekusangana navo nokuti ndinoziva kuti pane zvikuru zvakawanda zvandinokwanisa kudzidza kubva kwavari.
Vankomo vachange vari pachikoro chepamusoro cheYale University kuConnecticut uye vanoti vane chivimbo chekuti vachadzidza zvakawanda izvo vachazonopakurira kune vamwe vavo vari kumusha kana vachinge vapedza chirongwa cheYale ichi. Muzvare Zandile Lambu inyanzvi yechidiki iri mubasa rezvekufambiswa kwemari kuburikidza nembozha nare. Muzvare Lambu vanoti vachashandisa mukana wavawana wekushanyira America kudzidza dzimwe nzira itsva dzichaita kuti basa riite nyore. Zandilende umwe wevavo vachange vari pachikoro chepamusoro-soro cheYale University muchirongwa ichi.
Pane zvino basa rangu nderekufambisa mari tichishandisa mbozha nari. Saka ndirikutarisira kuti at least kuAmerica ndichaonawo kuti ivo vari kushandisa chii kufambisa mari. Saka ndoda kuzoona kuti ndinozogona here kuti kana ndakudzoka kuZimbabwe ndichakwanisa here kuzviita zvavanoita ikoko.
mumwe nyanduri anoshanda nevechidiki mumusha wembare kuHarare vaBrian Geza vanoshanda nesangano rezvishamiso arts rinodzidzisa vechidiki zvemimhanzi zvekutamba nezvimwe zvekuvaraidza veruzhinji vanoti vachashandisa mukana wavawana wekushanyira America senguva yekudzidza tsika nemagariro dzemunyika iyi. Vanoti uyu uchava mukana zvakare wokupakurirawo zvizvarwa zveAmerica tsika nemagariro eve muZimbabwe.
Ndinokutarisira ndikauya kuAmerica ndinoti kudzidzawo kuti vabudiswe vasvike panhano yavari in the performing arts kunge vari musha unotarisa nepasi rose kuti vakarongeka. Kwazvidzidzawo izvozvo zviri zvitatu zvamuchadzidza ipapo ndouya nazvo kuno kumusha nokuti kuti takasarire asi kudzidzako peri.
Vechidiki vese vari muchirongwa ichi vanoti vakatarisira nemaziso matsvuku mukana wekuonana nava Barack Obama mbune pavachaita mazuva matatu avachanosangana navo pamuzinda wavo weWhite House. Mukupera kwemasvondo matanhatu vamwe vachadzokera kumusha, vamwe vashanu vachasara muzvimwe zvirongwa zvichava pamukana wekushanda nemakambani epamusoro muAmerica kwemavhiki masere. Vechidiki ava vanoti mukana wakadai unobva kuna Mwari uye uchavabatsira mukusimudzira nyika pavachadzokera kumusha. Marvelous Mhlanganya huye, Studio 7, Washington.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa, ridzai panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Banga reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti radoma mumiriri waro muZimbabwe kekutanga makore gumi. IMF inonzi yadoma vaChristian Bedis semiriri wayo kuri kuedza kuumbiridza ukama pakati pebanga iri neZimbabwe. VaBedis vari kutarisirwa kutanga basa mwedzi unouya. Ukama weZimbabwe neIMF huri kukanganiswa zvakanyanya nenyaya yekuti Zimbabwe iri kutadza kubhadhara chikwereti chemadhora mamiriyoni zana nemakumi maviri nemana. Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka nekudaro Zimbabwe haikwanise kubhadhara chikwereti. Mashoko aya ari kutsinirwa nebhanga reWorld Bank iro radzikisa ongororo yaro pakukura kweupfumi hweZimbabwe gore rino kubva pazvikamu zvitatu kubva muzana kusvika pazvikamu zviviri kubva muzana. Vachinamasa mbune vakatiwo upfumi hwaizokwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. World Bank inoti Zimbabwe iri kukanganiswa nemitengo yaderera yezvicherwa, kushaya vekunze vanotya mari uye mamiriro eupfumi pasi rose. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira kambani yeEconomita Global Capital vaChris Mugaga. Tikatanga nekuvabvunza kuti zvakakosha sei kuti IMF iwe nemumiriri muZimbabwe.
Ukana kutarisa nyaya yaune zvichitarisa neukama hwaiwo neZimbabwe uchaona kuti rakanga risingori dzocho nyaya dzemakuhwa kwose kwose dzaikwanisa kuti IMF izive zviri kuitika muZimbabwe. Asi kuuya kwenhengo inomirira mungamiri inomirira IMF muHarare uchaona kuti zvinofanira kubatsiridza munyika muupfumi hweZimbabwe nemhaka yekuti uyu weIMF anenge achishanda ari muZimbabwe asina kukuona zvaitika. Chainesa muIMF kunguva dzapera zvaona kuona kuti nyaya zhinji yezvinoita muZimbabwe vaita kuzvinzwa nemapepa, vaita kuzvinzwa nemarote avo vanongotaurawo zvavafunga. Asi unochaona kushanda kusaita iyo nhungamiri yeIMF iri muguta reHarare muZimbabwe zvichabatsira kuti ive pedyo nemaitikiro ezvinhu zvokuti zvikanzi Zimbabwe ine utano zvikanzi upfumi hwenyika hune chokwadi kana kuti potential muchirungu yekusumuka vanga vachizoona vari pedyo dani kumbozwa vachishanda vari kuWashington.
Bhanga reWorld Bank riri kutiwo radzikisa GDP kana kuti zvaranga richitarisira kuti upfumi hweZimbabwe hungakure nezvikamu zvakadii pagore kubva pazvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3% kusvika pazvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2%. Munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko eWorld kwenye kukubikika kwamba kufumu ya Zimbabwe ya hati mashu wanganya ya kura kushamika kwenye ya kune isusu wano nane zufumi tigara mnika izi dame mamiri ya kaita inyaya zoku implementa kuzio tiyo maprogram uru mende hati kuimplementa kusapete zisira chaka izo zozo zino kwa sabi ya mchitikiri la kukura kwa kusumka kufumi uwe watarika wano mbakumbeko nika wa shia jituka maza uwe Zimbabwe wa mnoti mchigezi mafori investors alasa nangwasha wano kwa wajipinda mnika ino zakanyanya unye wakata mbaji wala ustaji unu paka tepe dori baka wakana saka wakata mbazuza wala kukunaru usawa na uti uzaito kuzo kote na chete kuti kukura kana kufa mkukumu enika waipa wakita kukura nezuka mzumadarika suwi inika na 2% mchigezi mapata ni majinji kubamu na 10% na mba 2040 na kavara na shambu majinji wakaru za mabasaru
Nyanzi mnyanzi zvoupfumi vachitungamira kampani ya Economita Global Capital va Chris Mugaga vari parunare muHarare.
Imwe mhuri yemumusha weruzhinji wembare yakabatsirwa nevana vana mwedzi wapera inoti iri kufara nekukura kwaita mhuri yayo asi yave nedambudziko repe kugara. Baba vemhuri iyi vamisheki Mutasa vanoita basa rekutengesa mapepa nhau mumbare uye vachiroja mupanda umwe chete. Vanoti vari kufara nekuwanda kwaita mhuri yavo sezvo vaine mumwe mwana mukomana wekutanga asi havasi kuziva kuti vachaichengeta sei sezvo zvinhu zvakavaomera. Vamutasa vanoti mudzimai wavo achiri kuchipatara nevana vavo vasikana vana uye vakaziviswa neHarare Hospital kuti vanofanirwa kugadzirisa pekugara pakatambanuka vana vavo vasati vasvika kugumba. Mavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamutasa kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Tungoti ndipa kutanga kuzvinhu zvavitakangoita tangombozowaniana kuti chokwadiri kana kuti kune pakanzinadzo kusekunenge kusikani sabva taenda kusikani kuya bva tasvika zvikanzi vana vari mudumba wa4 kati zvakamboitika kupi kuve zvakamboitika sa takambozinzwa zvinhu kati dhokuta uyu nonga ari kutoziva zvaari kutaura kuchova bva taendawo kuHarare Hospital kuti akadifika zvikanzi mufanira kuti muende kusikire kuHarare Hospital bva taenda kuHarare Hospital bva tasvika kuonekwa nadhokuta. Dhokuta akati handisi kuzvibhilivhi inenda kusikani yangu vanoita kuti kune kuna 40 mutaun vakaenda ikoko vakaona semu saizvozvo ndomamiriro zvakaita bva tangoti tongoona kuti chizvinodi chinoitika sabva tangogara seizvozvo marambo azongobatsi wakabatsiwa hani 8 months.
Mune vamwe vana here?
Pakutanga ndine mwana 1 izvozvo ane 4 years mukomana.
Ava vabva kubarwa makavapa mazita anoti ani nani?
Pana Chanio, Salim, Chantel, Samin.
Hama dzenyu dziri kutambira sei chiitiko ichi?
Hama dzangu ndakangodzudza wose vanhuwo hatina chekuibata vangongotandirawo vanongozvigamuchirawo asi tirupa rezvinhu hapano ati ukangongwa madzangu ati andibatsira vasi tingotiwo vamwewo vari kungonzwawo we kurungobatsirawo vamwewo vanhuwo machechi chichi vari kundibatsirawo zvangonditengera mapamba.
Imi munogara kupi uyezve munoita basa rei?
Inini ndinoita zvehuvhenda.
Muchigara kupi?
Iri kumbare mumusika.
Pari zvino mungade kuwana rubatsiro rwakaita sei kubva kune veruzhinji vanenge vachida zvavo kubatsira?
Chimwe chindanongokumbisisa pekugara pakasununguka nevana nekuti izvi pari zvino ndingoshandisa pendinorodya ndikurodya one room. One room iye hatisi kutokwanisa kuti tingadzii vana vangu vachikwanisa kugara imomo takanga tataura kuchipata ndomamiriro zvakaita sabva taa kuti mwene nevana one room hazvikwanisi kukodzera kuti munhu chikwanisa chimunde sapanoda kuti mutagiwo pakati pakaparanuka sobva tataendawo kuvadedzawo kuherald chibva taita kuti chichemo cheduti ndingokumbirawo ndipo kuti ndikwanisa kundoonawo pekugara pakasununguka nevana sezvo ndakagara ndiri muone room vana ndatoo vafaizi nina baba nemudzimaita 7 pamwe chete.
Saka pari zvino matimawana ati iye angabatsiriri panyaya pezvepekugara?
Pari zvino izvozvo hapana.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai panhamba dzipi?
Vanongondida kundibatsirawo panhamba dzangu dzinoti 0778007362.
Vanga vari vamisheki Mutasa vachitaura vari muHarare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuWorld Cup. Mutambo uri kutambwa pari zvino Mexico 1-0 watambwa kwe67 minutes.
Sezvangu yedea pera rigaiti mbotari samsore na udza nase.
Hurumende inorambidza vechidiki vemDCT kufora vachicherechedza zuva reInternational Day of the African Child.
Sachigaro African Union Commission amaingosazana Dlamini Zuma vokurudzira vakuru muAfrica kutora matano anopedza kubhinywa kwevanhukadzi. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemire.
Then when you blessing Zulu talks here, Mina Sandra Nyaira na Chris Kandemire.